Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina mbudzi 1/2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bodhi rehwange Colliery rinoudza paramende kuti mukambani iyi mune uori hunotyisa zvekuti pane vamwe vanhu vane simba zvekuti vanopindira mumabasa ekambani iyi vachiti vatumwa nemutungamiriri wenyika kana negurukota rezvemigodhi. Vanhu gumi nhasi vabvunzurudzwa kuti sei vachida kutora chigaro chemuchuchusi mukuru wehurumende icho chakasiyiwa navaRay Gobba. Vakafa kuminda yemangoda vanorangarirwa kuManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muchungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vari kuronga kuwedzera temu yagavhuna webhanga guru renyika Dr. Mangudya. Mutevedzeri wemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vaudza pepanhau reHerald kuti vaMnangagwa vari kugutsikana nemashandiro avaMangudya. Izvi zviri kuita kuti vade kuwedzera nguva yavo vari gavhuna webhanga guru renyika. Kuwedzerwa kwenguva yagavhuna uku kunouya panguva iyo mamwe mapoka enhau pamwe nemadandemutande azere mashoko ekuti vaMnangagwa vakange vamisa basa vaMangudya vachipa basa ragavhuna kuna vaAndrew Bumbe avo vachangobva kusiya basa kuWorld Bank kuAmerica. Veruzhinji vanoti vaMangudya vanofanirwa kusiya basa sezvo vari kukundikana kufambisa nyaya dzezvemari. VaMangudya vari kupomerwa zvekare mhosva yekuudza munyika mari yebond note iyo inonzi nevakawanda haisi kushanda zvakanaka. Pavakapupura mari yebond note, vaMangudya vakavimbisa kuti vaizosiya basa kana mari iyi ikatadza kushanda sezvaitarisirwa, asi nanhasi vachiri pabasa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kushora zvikuru uronga hwehurumende hwekuti vaMangudya varambe vari pabasa, ichiti kuita kwakadai kunorwadzisa veruzhinji vari kutambura nechekare. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti vaMangudya vanokundikana zvikuru kuita basa ravo sagavhuna webhanga guru renyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Papa ende kutsutsumwa, especially nekusafamba zvakanaka kwachisa nyaya dzemabond notes. Bato, idambudziko reconnected kunyaya dzefiscal indiscipline yatatiri kuona mugovernment yekuti hurumende yanga yakuenda kunotsvaga mari kureserve bank zvobva zvakanganisa mashandiro ezvemari munyika. Saka tingi nyaya yandiri kuona iri kuitika inyaya yekuti central bank redu harisi independent from mapolitical influence nemapolitical pressure. Saka zviri kuaffecta effectiveness yemashandiro aro. Saka tingi ndo pane dambudziko hombe ipapa pakuti autonomy. Normally macentral bank mazhinji kuti anga achishanda zvakanaka. Panofanira kunge paine some degree yeautonomy yakanyanya Central Bank inongonotsura hurumende kuti nozva muri kuita pandizo. Zvinoizvo hazvisiri kuitika muZimbabwe. Saka tingonya even institutional legal framework yedu inogavhena kushanda kwemacentral bank inofanira kunge ichisimbaradzwa kuti vakwanise kunge vachiva more autonomous and independent.
Asi muchitarisawo kunyaya yemabond note vamangudya vakambenge vakaimbisa kuti kana akakundikana vanosiya basa. Tingati herewo kuramba vachiri pabasa kwavari kuita kurakidza kuti mabond note ari kubudirira.
Ano, mabond note haana kuunza pundutso kunyika. Imbe ndo atotipinza matambudziko atiri. Hongu Reserve Bank ari kutaura kuti iwo maexports edu atikwirirei, but kukwirira kwemaexports hakusi kukonzereswa nemabond notes, kuri kukonzereswa nekugorapera mvura yakanaya zvazviri nani, zvakaita kuti mafarmers edu anga achirima achiproducea more output. Saka hapana pundutso yakanyanya kuunzwa nemabond notes. Even minister wefinance wakataurawo mashoko mamwe chete iwo ekuti mabond notes akakonzeresa uye akakontributa kune mamwe matambudziko atiri kusangana nawo.
Toti vamangudya vamuka rimwe zuva vachiti ndasiya basa kana kuti vazosiyiswa basa, munotarisira here imi kuti mumwe gavhuna akauya pane zvingashanduka?
Hano handioni unless tatostrengthena mainstitutions edu, makey institutions, unless hurumende yaintroducea fiscal discipline yekuti vanoreducea nyaya yemarunaway recurrent expenditures, hapana chinonyawochinja.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo dzebodhi rekambani yeHwange Colliery nhasi dzaudza paramende kuti mukambani iyi mune uori hunotyisa zvekuti pane vamwe vanhu vane simba zvekuti vanopindira mumabasa ekambani iyi vachiti vatumwa nemutungamiriri wenyika kana negurukota rezvemigodhi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakasanobata chinzvimbo amai Juliana Muswe vaEdward Tome nevamwe vavo vaudza komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemigodhi kuti vanhu vakaita savashepherd Tundia vari kupindira mashandiro ekambani iyi zvekuti pane imwe nguva vakatombodzora kubasa vamwe vashandi vainge vadzingwa basa neboard. Vati chinoshamisa ndechekuti vaTundia vanopindira mashandiro ekambani iyi uye vanoudza board kuti vanozivana nemutungamiri wenyika pamwe negurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando. Amai Muswe vati semuenzaniso mushure kunge vamisa mukuru anoona nezvemari mukambani iyi nekuda kweuori vatawanda marapira, vaTundia vakavaudza kuti vavadzorere pabasa nekuti ndizvo zvaidiwa navachitando. Vati pavakaramba kuita izvi vakabva vafonerwa navaTundia vachinzi vauye kuState House kuHarare.
So he said, you are wanted, you must come at 10 o'clock at the State House. So then I was...
Vatundia vakandifonera vachititi uye kuState House. Ndikavabvunza kuti kuzodii, vakati tandina president tikufonere. Saka takazoenda kuState House musi waitevera.
Can I bring along a director and the company secretary?
Vati pavakasvika kuState House havana kuona mutungamiri wenyika asi vakaona mumukuru weko anonzi vatafumanei akavaudza kuti bodhi ravo rishande navaTundia zvakanaka. Amai Muswe vakati vakashamisikawo kuti pavakazokokwa kumahofisi egurukota rezvemigodhi vaTundia vaiveko kuhofisi ikoko.
So when I went inside the minister's office I found the minister there and Shepherd there.
Pandakapinda muhofisi maminista ndakawana vaTundia varimo uye vakati ndivo vaizotaura uye painge pasina mubvunzo nekuti vainge vatobvumirana naminista. Zveshuwa minista havana chavakataura.
And if I talk, you don't have to ask, because what I'm going to say is what we have agreed with the minister.
Vati zvecho kwadi vachitando havana kutaura vati kubvira musi uyu vatundi vakatanga kuita madiro ajojina mukambani yewange zvichakadai vatome vaudzawo komiti iyi kuti zviri kubuda muongoro yeforensic audit zvinoratidza kuti mukambani iyi mune uori hunotyisa vati mamiriyoni nemamiriyoni emadhora akabiwa uye vachatozoziva uwandi hwavo kana ongororo iyi yapera vati vakuru vakuru vekambani iyi vaitengesa marasha vasingabhadhare makambani avaipa basa nevashandi izvo zvakazoita kuti madzimai evashandi aratidzire kwenguva yakareba gore rapfuura vati pavakatanga kugadzirisa nyaya iyi nekumisa vakuru vakuru vekambani basa ndipo pakatanga kuvhundidzirwa board nevamwe vashandi muhurumende vatome vaudzawo komiti iyi kuti danho rakatorwa nehurumende rekumudziridza kambani yewange riri kunze kwemutemo sezvo rakaitwa pasina kutaurwa nevamwe varidzi vekambani iyi vati pane humwe urongwa hwakaitwa nedare repamusoro hwekiita izvi vazivisawo kuti munyori wekambani iyi vaalen masiya vamiswa basa nemunhu akanzi nehurumende atungamire basa rekumudziridza kambani iyi vatome vati mamwe makambani ane zvikamu mukambani iyi ari kubvunza board kuti sei danho iri rakaitwa vasina kubvunzwa zvekuti zvave kutosvibisa chimiro chenyika.
So we have got a double-edged sword there. In that one, the Zimbabwe Stock Exchange is on our neck to say, how did this happen before he informed us, the investors? Because they had taken a position on information which you did not provide.
Hurumende ine zvikamu makumi matatu nezvisere uye ndiyo ine zvikamu zvakawanda kudarika mamwe makambani nevanhuwo zvavo vanodarika zviuru zvina. Mamwe makambani ari muhwange ari kunyika dzakaita seSouth Africa, Britain nedzimwe nyika. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemigodhi vatemba muliswa vati vachitando vatundiya pamwe navese vane chekuita nenyaya yehwange vachakokwawo kuzopa humbowo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu gumi nasi vabvunzurudzwa kuti sei vachida kutora chigaro chemuchuchisi mukuru wehurumende icho chakasiwa navaRay Goba. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pane vanhu gumi vabvunzurudzwa nekomisheni inoona nezvekutongwa kwemhosva mumatare yeJudicial Services Commission nasi, avo vari kuda basa rekuva muchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general, iro rakasiwa navaGova. Vazhinji vevabvunzurudzwa ava vati mubazi reNational Prosecuting Authority mune uori hwakakomba. Mumwe wavanhu ava ndiva Matthias Cheda, avo vaimbova mutongi wedare repamusoro reHigh Court vasati vaenda kuNamibia uko kwavari mutongi wedare reHigh Court zvakare. VaCheda vati chioko muhomwe chakanyanya muNPA zvavanoti zviri kukonzera kuti nyaya dzisanyatsotongwa zvakanaka. Mumwe wavabvunzurudzwa ndiva tinomudaishe Chinyoka, vanhu verimwe remagweta emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaChinyoka vatiwo dzimwe nyaya dzisi kubatwa zvakanaka nepamusana pekuti dzinenge dzine vakuru vakuru mukati.
No, zvinoitika ndezvekuti kana munhu ari prosecutor general, handizi iye neofisi yake ndo vanopiwa nyaya namapurisa kuti aona zvakati zvakati zvakati, ivo vo decide kuti inoenda here kukoti kana kuti haiendi. Chinonetsa ndechekuti kana vasingatauri kuvanhu kuti nendava yei vaita decision yavaita, hatimbofi takaziva kuti mapurisa mukuongorora kwavo nyaya vanga vakawana here umbowo hunosvika pakuti munhu aendeswe kukoti. Zvinongopera zvakadero. Saka nyaya iyoyo sokuona kwangu ndoona sokuti haina kunaka.
Vaenderera mberi vachiti kuve gweta ravamunangagwa hakuvatadzise kushanda vasina divi ravakarerekera kana vakapiwa basa rekuva muchuchisi mukuru wenyika.
Aiwa bodo, nokuti vamunangagwa pavakandidana kuti tiite nyaya yavo, vanenge vakatidana kana kuti vanhu vavo vari around you vanenge vachiziva kuti ai uyu munhu maybe unoziva zvakati zvakati zvakati. Handiti hazvode kuti vakudana kuti uite chikuturu chavo chekuti ita zvakati ita zvakati ita zvandoda. Aiwa bodo, because dai vaideruka havazaihwina nyaya yavo, kuzi munodana vanhu vanoziva kuti unogona basa. Saka chikonzero chekushanda panyaya iyoyo kugona basa. Saka kugona basa ndokuri kudiwa pabasa iri. Hazvirevi kuti kana munhu wakushanda basa iri unokangamwa mutemo, ende mutemo unotaura kuti kana uri pabasa iri hauudzwi zvokuita navamunangagwa.
Vamwe vabvunzurudzwa nezvebasa iri ndimuzvare Jesse Majome, avo vaimbove nhengo yeMDC yaimirira Harare West muParamende, vakumbira ihodzi, avo vakafanobata chigaro ichi pari zvino, vaMishek Hogwe, avo vaimbovasa chigaro wesangano reLaw Society of Zimbabwe, amai Florence Ziyambi, vaMantsevo Calvin Tichaona, vaEdmund Marondedze, amai Noria Mashumba, pamwe naamai Wendy Chingeya. Mutongi mkuru wematarezi moswa munyika, kana kuti Chief Justice, Valuk Malava, vati vachapa mtunga miru wenyika mazita matatu eva vanofunga kuti vaka kodzira kuti vapiwe chigaro chemuchuchusi mkuru wenyika. Mutunga miru wenyika uzodoma waanoda, chinzvimbo ichi, chaka sarachisina munhu, zvichitevera kusiya basa kwa kaitwa na vagova, awo vakanga vambomiswa basa vachipomerwa moswa yekutadza kuita basa ravo nemazvo. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mwedzi uno wambudzi 2018, nevenyuro yenyu ichange ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muSouth Korea rapa mutongo wekuti munhu anogona kuramba kumanikidzwa kupinda muchiuto kana aine zvikonzero zvine chekuita netsika yake kana chitendero chake. Vanhu gumi nevaviri vaurayiwa mushure mokunge chikwata cheBoko Haram charwisa misha miviri pamwe chete nekamba inogara vanhu vakatiza misha yavo kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Masangano akazvimirira munyika ari mumubatanidzwa weCrisis in Zimbabwe Coalition nevamwe veZimbabwe Solidarity Forum ari kukurudzira sangano reSADC kuburikidza nasachigaro waro uye vari mutungamiri weNamibia vaHage Hainkop kuti vapindire mukuedza kuunza kuyananiswa muZimbabwe sezvo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo zvinogona kuzokonzera kusagadzikana. Asi veZANU-PF vanoti uku kupedza nguva kuteya nzou neriva nekuti muZimbabwe hamuna matambudziko angade kuti SADC ikokwe kunhimbe. Crisis in Zimbabwe Coalition musi wechipiri yakaita musangano navaHeinkop ichivakumbira kuti vapindire mukugadzirisa zvinhu muZimbabwe munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZANU-PF uye vaimbova mutevedzeri wezvekuburitswa kwemashoko vaBright Matonga uye vanokokera mabasa eCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing vava akatanga kubvunza vavava kuti sei vakafunga kuenda kuSADC.
Chekutanga chakatisimudza kuti tiende tinoona sachigaro vesangano reSADC ndechekuti munyika medu hamuna kumira zvakanaka tisarisa nyaya dzezvematongerwo enyika uyezve tisarisa nyaya dzezveupfumi sekuzvava munoita sarudzo dzatakaita muna July dzanga dziri sarudzo dzisina kuitwa nejekerere dzanga dziri sarudzo dzanga dzine popoto rakawanda uyezve mukatarisa mamiriro aita upfumi hwenyika zvinhu zvinosiririsa chaizvo kuti zvinhu hazvisi kuwanika munyika, hamusi kuwanikwa swiwero, hamusi kuwanikwa shuga, hamusi kuwanikwa zvinhu zvakadaro. Saka isusu zvatinenge takapira kuna sachigaro weSADC ndechekuti chekutanga muZimbabwe mune hurumende isiri pamutemo, mune hurumende yakaita yakabvuta masimba muna November. Tikazotarisazve maitikiro akaita sarudzo anga asiri maitikiro esarudzo dzinoenderana ne mastandard anofanirwa kuitwa sarudzo tishandisa kana SADC principles and guidelines nezvimwe zvakadaro. Zvimwezve zvatakapira kunasachigaro weSADC chekuti zvaakuitika muZimbabwe zvaakuda kuti vana veZimbabwe vagare pasi vataurirana kana iye yatinoti dialogue kuitira kuti tisolve crisis inoitika muZimbabwe nekuti tikaramba tichiya zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakadaro nyika yedu inozosvika pakupinda mugoronga.
Vamatonga, muri kuonawo sei zviri kutaurwa navavhavha?
Zvakawanda zvavataura handingade kudzokera mazviri nekuti handione chiri chokwadi. Hatingataure nyaya dzesarudzo dzakapera dzikaenda kumatare zvinozivikanwa nevanhu. Matare vanhu vakavhota, vanhu vavanoda mapata avanoda vakavhotera purezidhendi wavanoda. Iyo nyaya yakatopera kudhara iko. Acharamba achidzokorora ikoko munhu arikuda kutamba nepfungwa dzevanhu zvekuti handione munhu. Handisi kuti kana tiri vanhu ari siriasi chaivo handisi kuti tada kuramba tichitaura nyaya yemaelections iko zvinezvi. Chokwadi chiripo chavangadai vari kutaura, vangadai vari kuti isusu semanon-governmental organization tataura nehurumende haisi kutinzwa, tataura nemapato anopikisa haasi kuda kutinzwa. Saka vanhu vezimbabwe toita sei kuti tigadzirise zvinhu? Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zviri kudhura munyika. Iko zvino hauzoziva kuti mari yako iri mubhengi idhora here, bhondi rawinaro rinopindira neamerican dhora here, ichocho ichokwadi ichocho. Saka zvinhu zvanga zvakushayikwa mumashopu. Ndo nyaya yatingadai tichitaura sevanhu vezimbabwe iyoyo kuti aiwa ka purezidendi makavhoterwa munangagwa murikudi kutaurisa kuti nyaya yemapuraizi igadziriswei. Muroda kuti murikudi kuti hurumende ikurumidze kupindira nenhau dziri kuitika idzi. Asi satinotenda ndechekuti panhau yezvemafuta vakapindira. Iko zvino zvapasina zvokuti munhu anonorara ari mukiu.
Vavhavha pindura itinzwa.
Vamatonga zvavari kudara izvi kuti zvinhu zvakuimbova hanoti varogara munda ipi asine kuti vezamutefa asine kutode kukraisi. Ngatisei mutoro pamwe chete nekuti nyaya iri kutinea inyaya iri kunoita munhu wese. Ngatisiyai nepolitiki yekuti pasina nhingi kana kuti uyu akazotauya akazodai. Ngatisei Zimbabwe pamberi. Kana tine chito nekuti nyika inorarama nezuro choramunakwagwa vanga vakutaura zvekuti election 2023 tingava nyika here nekugara tinotaura nezvemaelection. Ndosaka takati pakuda kuti tiite national dialogue.
Vamatonga, pane chakaipa here kunaurirano?
Vavhavha, nyaya dzavo vari kudzimikisa dzakawandisa. Vari kuti vamunangagwa havana kuhwina, havana kuita maelection. Ezvino zvakakomplaina kuti vamunangagwa vari ku vava kuti 2023 vava kuvhunduka futi vakomana. Saka panotova neconfusion chaiyo. Vobva vabata kuti makoti edu haasi independent asi vanenge vasiri kugutsikana semapata anopikisa vanoita kumakoti iwawo ona.
Nhengo yezanu PF uye vaimbova mutevedzeri wezvekubudiswa kwemashoko vabright matonga vange vari parunare muHarare. Manzwa zvekare kubva kunhengo yecrisis in zimbabwe coalition vablessing vava vachitaura vari parunare musouth africa muhurukuro yange ichikokerwa nablessing zulu westudio 7. Vanhu vanosvika zviuru zvishanu vaungana nhasi kwachiadzwa kwamarange vachirangarira vanhu vakafa munguva yaibviswa vanhu mudunhu iri nechisimba nemauto. Urongwa hwekubisa vanhu nechisimba munzvimbo iyi uhwo hwainzi Operation Hakudzokwi muna 2008 hwakasiya vanhu vakawanda vafa. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vaudza Studio 7 kuti madzishe, masabhuku nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira Zimbabwe Human Rights NGO Forum, National Peace and Reconciliation Commission nemamwe ange vari pamusangano uyu. VaMaguhu avo vazobva pamusangano iri vachitiza mapurisa vati kana hurumende ikasakurumidza kubvumidza vanhu vemunharaunda iyi kuchera mangoda, vanhu vachazomisa kucherwa kwemangoda zvachose.
Operation Hakudzokwi chiitiko chakaitika muna 2008 muna November. Hurumende payakatumira mauto kunotora Marange Diamond Fields kubva kumakorokoza avanoti magweja. Saka masoja akasvika akatanga kupfuura vanhu futi vakauraya vanhu zviuru nezviuru zvevanhu. Vakadzi vakawanda vakarepwa, vanhu vakawanda vakatotwa, and zvinhu zviri kupfuurira mberi until now as we are speaking. So tinobatanidza vanhu vese vemamarange nhasi panga paine vanhu more than 5,000 people. Ndo gungano ranga riripo nhasi.
Vauya kumusangano uyu ndivanani?
Tanga tinana mambo Marange, vana Headman Mukwada, Chipindirwi, Masabhuku, makuru vemachechi vanga vakazara, vese vachiti havasi kufara nezviri kuitika munzvimbo yeMarange.
Chinangwa chekuungana uku ndechei?
Tikuti vanhu vemamarange inhapwa dzehurumende. Chechipiri, nzvimbo yeMarange iri kubirwa. Hurumende haisi kudzoka shure pakupamba upfumi hwekwaMarange pasina development iri kuitika munzvimbo iyoyo. Migwagwa yeko haifambiki. Vana vari kufamba 10-15 kilometers kuenda kuchikoro. Hamuna makiriniki. Asi inzvimbo iri kubuditsa madiamonds anoita mabhiriyoni gore negore. Pari kubuditswa mari iri kunopfumisa vanhu vasingagari munzvimbo ino, vamwe vacho vasitori vemuZimbabwe munomu. Pasainwa zvekare petition iri kuenda kuParliament of Zimbabwe uye iri kuenda kuOffice of the President. Vanhu vekwaMarange vachiti enough is enough. Kana musikuda kubvisa this restriction uye kana musikuda kuti tishare pamwe chete maprofits emadiamonds, then takuzomisa kucherwa kwemadiamonds acho. And that is going to happen very soon.
Ndanzwa kuti mambosungwa.
Chaitika ndechekuti mapurisa amboedza kuda kunditora pane vanhu ndokubva vadziviswa nevanhu. Ndokubva vazondiwanikidza ndiri panze pevanhu, ndokubva vangonditora kwakuenda nini paside. Kwakuchida kutanga kundibvunzurudza. Saka vanga vabuda kunditora zvekare vakuti wewe hausi mugari wemuno, saka takuenda newe. Ndikati pane chaunga chese chiri panapa ndinoona chete hasiri mugari wemamarange.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vafara maguhu vachitaura vari parunhare kwaChiyadzwa. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri veStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika pari zvino. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vari kuti chii.
Deme vekuCity Council vekuHarare City Council vapo regai tinzwe kubva kwavari. Vachidemee tipeiwo kuti zvakamira sei panyaya yekwamupedzanhamo yatiri kunzwa iyi kuti kanzuru iri kupwanya zvakamira sei.
Mupedzanhamo hauna kupwanywa. Mupedzanhamo hausi kuzopwanywa. Mupedzanhamo mukatoendapo izvozvo wakatomira uripo. Mapicture muri kuona hausi mupedzanhamo. Nzvimbo yemusika papedzanhamo iripo munotenderwa vanhu vange vachitengesera. Zvabviswa zvinhu zvanga zvakaiswa kunze kwemusika. Zvanga zviri kutokanganisa vari kubhadhara mari yokunge vachitengesa vari mumusika wemupedzanhamo. Iri igwara riri kutorwa kuti zvinhu zvese zvinge zvakajeka, zvinhu zvinge zvichiitwa mune zvakanaka. Ivavo vanga vachiitira basa ravo panze ngavauye kukanzuru vanyorese vapiwe pekutengesera panotenderwa pakanaka pari pamutemo.
Handimukoma Gilbert Amon Mbungo, muri kupi mukoma?
Ndiri kumasvingo.
Tipeiwo kuti kumasvingo kwakamira sei?
Kumasvingo tiri kurohwa, tiri kudzingwa mumigwagwa, tiri kunzi hatifani kutendesera mumastreet. Uyezve tine dzimwe dzimba dzatiri kupwanyirwa dzatiri kunzi hatifanirwe kugara, especially kune avo maprostitute. Mamwe achona ari kutodzingwa, ari kunzi hadi kuonekwa kumabhawa. Mutriti mese mutauni mese muri kungodzingwa vanhu, ukaonekwa uri kusungwa. Even vaya vanoita zvekuchinja mariwo maplace akaita sana exo haasi kutombokwanisika kana kutombogarika. Vari kurova mapurisa achona zvisingaiti nevekanzuro. Zvazvina kutomira zvakanaka.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8pm chiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanhukadzi munyika panguva ino zvino zvakaoma. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bodi rewange Kolyari rinoudza paramende kuti mukambani iyi mune uori hunotyisa zvekuti pane vamwe vanhu vane simba zvekuti vanopindira mumabasa ekambani iyi vachiti vatumwa nemutungamiriri wenyika kana negurukota rezvemigodhi. Vanhu gumi nhasi vabvunzurudzwa kuti sei vachida kutora chigaro chemututsisi mukuru wehurumende icho chakasiyiwa navarei Goba. Vakafa kuminda yemangoda vanorangarirwa kumanikaland. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Kuisika tisenda kuVOA ndebele.